Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yavamunangagwa inopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna Mushakabvu Reverend Ndavanenge Sithole ava vakashaya muna 2000. Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe rinoparura zviri pamutemo. Urongwa waro muHarare nhasi mutungamiri waro Robert Chapman vachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa nyika inotoda vanhu vanorevesa. Vanotevera nhabvu munyika vakawanda votarisira kuti chikwata cheManchester City chichakunda mumutambo weUEFA Champions League pachiri kusangana neInter Milan manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu aungana nhasi pamabiko ekupa ruremekedzo kwegamba renyika kuMushakabvu Reverend Ndavanenge Sithole avakashaya muna 2000. Mumashoko avo pagungano iri iro raitirwa paEmerald Primary School kuChipinge, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanga vakamirirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vati Zimbabwe ingadai isina kusununguka dai pasina magamba akaita saReverend Sithole. Vati hurumende yavo yakatora danho rekuremekedza vese vakarwira hondo yerusununguko vachiti Reverend Sithole mumwe wevanhu ava kunyange hazvo vakapokana nevamwe vavo panguva yehondo. Mhuri yavaSithole yatambira ruremekedzo rwapiwa baba vavo ichiti vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mwanasikana vaReverend Sithole Dr. Sifiso Sithole Barrow vati mhuri yatambira ruremekedzo urwu nemufaro. Vaenderera mberi vachiti zvaitwa nehurumende zvanyevenutsa mwoyo yavo. Nengo yepolitibiro yebato rezano PF vasupa manduwanzira avanga vari pachiitiko ichi vatenda zvaitwa nehurumende vachiti vaSithole vakaita basa guru muhondo. Nengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOliver Chikumba avanga varipo pagungano rapa uchapupu wechiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti ruremekedzo rwapiwa Reverend Sithole rwakanonoka kuuya uye vaifanira kuhupiwa pavakashaya muna 2000. VaSithole vakava mutungamiri wekutanga webato rezano PF ndinodzokorora webato rezano PF parakaumbwa muna 1963 vakadzingwa mubatoeri muna 1975 vachinzi mutengesi. Vakazotungamirawo bato ravo rezano ndonga. Mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga Reverend Sithole vakashungurudzwa zvakanyanya nehurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe zvokuti vakatombotiza munyika. Vakazodzoka munyika asi kushungurudzwa uku hakuna kupera zvekuti muna 1995 vakatongwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende yava Mugabe kubva pachigaro. Asi vamunangagwa vakazovapa ruremekedzo urwu gore rapera muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekutsvaga mavhoti munguva yesarudzo dzatarisana nenyika. Reverend Sithole vakaberekwa mugore ra1920 kuNyamandlovu kuMatabeleland North vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuMount Selinda kuChipinge. Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ raparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi mutungamiri waro vaRobert Chapman vachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa kana kugadzirisa nyika kunoda vanhu vanorevesa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bato ravo, vaChapman vati nyika yaenda kumawere zvekuti mari yemunyika yava mashisha chaiwo.
Kana tipinda mumasupermarket muno, panotogara munhu pasaidi zvechingwa achichinja price by the minute. Anogara pava achingonyora tumasvika tunyowani, tingopinda vava vachipa ndii? Because mari haichashande, amashisha aya. Takazvitaura kudhara. Munoziva sei? Because in the economy, I is perception.
Vati vanhu vese vanoda kuvaka nyika vanofanirwa kubatana nebato ravo.
Isusu setiuze sebato redu hazvina basa kuti unobva kuimwe bato. Kana une mwoyo nepfungwa dzekuvaka nyika, uya kutiuze.
VaChapman vati kuondomoka kweupfumi hwenyika pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika kuri kukonzerwa nehurumende iripo. Asi vachitaura nestudio 7 mumwe wechidiki mubato reZANU-PF uye vachange vachikwikwidza senhengo yedare reNational Assembly kuEpworth North, vataura ikandishaya vati munhu asimudzira nyika ndiva Emerson Munangagwa. Vachitaurawo nezuro vari kumasvingo kwavakasangana nevachange vachivhota kekutanga mutungamiriri wenyika vari mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakati mapato anopikisa achishanda nedzimwe hurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru senzira yekuti bato ravo reZANU-PF rishaye mavhoti musarudzo dzanyamavhuvhu. Vachitaura pakuparurwa kwebato ravo, munyori mukuru weDuze vaPishai Muchauraya vati bato ravo ndiyo hurumende iri kuzopinda muna nyamavhuvhu.
Pakungoerekwa ZUZ iripo pamunopova the next government of Zimbabwe. Tinoziva kuti pane vangadhaunda kana kudini, asi pakapera kusvika 23 August the next government will be led by ZUZ president Robert Chapman. Ndozvitoripo.
Mumwe anga ari pamusangano apa angoda kuzivikanwa nekunzi Charity ati kunyange hazvo vaChapman vachiratidza kuti vane hwaro hwekugadzirisa upfumi, musangano wanhasi waratidza kuti havana vanhu.
Vateiri reDUZ president vane muono nekuziva matambudziko ese ari muZimbabwe nekuziva kuti angagadziriswa sei. Mapolisi vanawo asi havana vanhu, mastructure chaiwo.
Asi sachigaro webato iri vamadhokumashonganyika vati zveuwandu hwevanhu hazvina basa, vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vachanovhoterani. Vanhu vapinda mumusangano wanhasi vangangosvika mazana mashanu. VaChapman vati bato ravo rikapinda panyanga richagadzirisa nyaya yemari yenyika, migwagwa, zvipatara, kushandisa zviwanikwa nemazvo kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvose pamwe nekuchenesa maguta. Zimbabwe iri kuzoita sarudzo musi wa23 nyamavhuvhu gore rino, uye vaChapman vati ndivo mumwe wevachange vachirwira chigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chave kuita kuti vezvitoro nevemabhizimusi vatare mitengo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica uri pamusoro kudarika wakatarwa nehurumende, inyaya yekuti havachina chivimbo nedhora remunyika. nezuro basi rinoongorora mafambisiro emari muReserve Bank of Zimbabwe Refinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko ekuyambira vezvitoro nevemabhizimusi varinoti vari kukanganisa urongwa hwekutengeswa kwemari yekunze vachitara mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya kudarika mutengo wedhora rekuAmerica unenge uchishandiswa nevemabhanga pazuva iroro. Dora remunyika riri kuramba richishaya simba zvaitawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru kukwira zuva nezuva. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Maonero angu ine dambudziko rapo muikonomi ndere iya yatinoti muiconomic self-fulfilling rational expectations. Zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji maeconomic agent vemabhizimusi even wanewo zvavo vazhinji pane tariso yekuti mari yemuno icharamba ichingopera simba saka even vari mumabhizimusi kana vaakuchaja nelocal currency vari kuchaja vachitarisira kuti mari ichangoramba ichipera simba saka vaakuchaja ne even marates vachibenchmarka nemarates anogona kunge atori pamusoro pe even maaverage black market or parallel market rates nekuti pane tarisiro yekuti zvinhu zvichangoramba zvichidonha saka vakatengesa nerate iripo nhasi. Dambudziko nderekuti vamwe vanozofunga kuti mari yemuno yekaramba ichikopera simba zvichida havazokwanisi kunge vachiita restock macommodities saka I think ndo dambudziko riripo iroro retarisiro kana maperceptions ekuti zvichida mari yemuno icharamba ichingopera simba saka kana taakupraisa macommodities edu takto price nemarate ari pamusoro-soro zvakanyanya.
Saka zvinokanganisa sei nyaya dzemafambisirwo epfumi hwenyika? Tichiona kuti zvakangofanana nekuti vemabhizimusi iva vari kutenga mari yekunze iyi pamisika mitema nemari iri pamusoro.
Zvinovakonzereswa kana ikonomi yambotarisana nematambudziko ekukwira kwezvinhu kwenguva yakareba yatinoti chronic high inflation kana hyperinflation. Saka ndo zvinowanzozoitika izvozvo vanopedzera kuita forward pricing as a way of ensuring kuti vanoramba vari mubusiness vanoramba vachikwanisa kuzoita stock up macommodities anenge achitengeswa. Saka idambudziko rino hariperi zvekukurumidza nekuti vanzi vanhu vazhinji varluza confidence tariro mucurrency kuzodzosa tariro iyoyo confidence zvakare zvinotitore nguva zvinenge zvichoda matano akasimba mafiscal reforms mamonetary reforms ma institutional reforms anodzoredza confidence mulocal currency uye zvakare confidence muekonomy.
Kodanho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe iye zvino rekuti mabhanga anga achitengesa mari yekunze nemari inenge ichienderana nemusika wezuva iroro, muri kuona riri danho rinoyamura here kugadzirisa nyaya dzehupfumi sematauriro avari kuita?
Yatikati market liberal exchange rate system, market determined interbank exchange rate system iriko mazuva ano. I think idanho rakakosha rinobatsira kunzwa zvakare confidence mu foreign exchange markets uye kakugadzikana zvichida uye zvinoitawo kuti vanhu vane mari mumabhanga dzemausa vakwanise kuda kuchinja formally kwete kuchinja pa black market. I think ndo zvinhu zvaitaurwa nemaobserver nevamwe vanoongorora vakawanda kuti dai misika yemari yekunze yaliberalizwa zvinobatsira kuunza kakugadzikana. But vamwe vari kuti zvichida zvinhu zvakange zvatinonokerwe zvakazoiswa tasvika papoindi yekuti vanhu vazhinji valuza confidence mulocal currency. But idanho rakakosha iroro rinogona kubatsira kudzoreredza confidence isipeya kuna vanhu vane mari mumabhanga dzemausa dzakangogara imomo vanogona kupota vachitengesawo painterbank kwete kuenda ku black market. But of course zvinoda matanho akati wandei, monetary reforms tightening zvino zvakakosha, but fiscal policy yedu inofanira kuitwa tightened. Pari zvino fiscal policy yedu iri expansionary asi mandatory policy yedu iri iri tight. Saka tinofanira kuita o tighten our fiscal policy. Then nyaya ma institutional reforms kumapara state zvakare malikages nyaya inofanira kugadziriswa iyoyo. Nekuti confidence kuti idzike midzi munyika. Panoda ma fiscal reforms, panoda ma mandatory reforms, iyo panoda ma institutional reforms. Pasina kuimplementa ma reforms anobata fiscal side, mandatory side nema institutions zvinonetsa kuti confidence ivepo idzike midzi muekonomy.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Togotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana mubato riri kutonga muBritain reConservative Party kwabuda pachena nhasi zvichitevera kusiya chigaro cheparamende kwevaimbo vemutungamiri wehurumende vaBoris Johnson, zvaita kuti bato rinopikisa reLabour Party rione mukana wekupinda nawo musarudzo dzegore rinouya. VaJohnson nechishano vakasiya basa ravo rezvematongerwo enyika ravanga vanaro kwemakore makumi maviri nemaviri senzira yekunyunyuta kuferefetwa kwavari kuitwa nenhengo dzeparamende kwemaitiro avo munguva yedenda reCOVID-19, apo pakaitwa mabiko pamuzinda weDowning Street munguva dzairambidzwa vanhu kufamba-famba. Zvinotokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Savannah Madamombe vanoshanda ivo nesangano remubatira pamwe rinobatsira vanotora zvinodhaka. Vari kuita basa iri, dambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka riri kuwanda munyika nyanya kune vechidiki. Mungatitsananguro kuti mabasa api amuri kubata setsangano.
Tiri kushanda tiri kuZimbabwe tichibatana vana vari kunetsekana nezvinodhaka. Vangave vana, vangave vanhu vakuru vari kushupikana nezvinodhaka zvakaita sedoro kana mamwe madrugs akaita sana mutoriro, crystal meth vavona na cocaine.
Dambudziko iri mungati rakakura sei muZimbabwe?
Dambudziko iri hombe. Patinotaura nevabereki kana nevanhu neshamwari nehama, hakuna munhu mumwe chete wandatinasangana naye anoti mumusha mavo kana mumba mavo hakuna ari kunetsekana aidha nedoro kana kuti ari kunetsekana nezvimwe zvinodhaka zvembanje nemamutoriro.
Mungati chii chinoita kuti vanhu vazosangana nedambudziko iri?
Chinoita kuti vanhu vasangane nedambudziko iri zvakawanda, zvakasiyana, munhu nemunhu anosiyana, asi pari zvinhu zvinhu zvatinonyanya kuona ndezvekuti mamiriro akaita zvinhu kubvira kuti vana vazhinji vari kuzvikoro madrugs ayazara, kuzara kwa akaita ndo kwa kuita kuti vana vasangane nawo kunoyezve nemwe mamadambudziko kuti vana vanogona kuzvarwa vaine zvinhu zvinenge zvichivanetsa vana vamwe vakawanda vatinoona ndeve vana vane vabereki vakabuda munyika vachienda kuna kumadiaspora kwatinoti kudiaspora kunoshanda vakasara vari vega asi vanosara vaine dambudziko vachishushika kuti kwaini ndakasiyiwa nevabereki vangu ndakasiyirwei kune zvakawanda zvinokonzeresa kuti vana vanhu vashandise nekuti havasi vana cheteka kune vanhu vakuru futi vari kuita zvinodhaka izvi saka kushaya mabasa zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti vanhu vashaye tariro neupenyu hwavo kushaya kushushikana kuti inini ndichazovei paupenyu zvii zviri kuitika muupenyu hwavo zvinogona kuita kuti vanhu vashupike kusvikira vaane zvirwere zvepfungwa vozotora zvinodhaka
sangano renyu apa rinobatsira sei
isu sangano redu chinhu chatakanyanya kubata chekutanga ndechekuti tidzidzise vari mumacommunities vasina rubatsiro rwavanonyanya kuwana tinoita kuvadzidzisa kuti chii chinoitika kana munhu achishandisa zvinodhaka uyezve kuti anobatsirika sei munhu kana achinge achishandisa zvinodhaka kechipiri tinozopinda pakubatsira munhu wacho tineshanda tichishandisa mainstitutions akaita seinoti kuparire nyatwa kana munhu achinge achirwara nezvinodhaka chirwere chepfungwa vanofanira kuendeswa kuinstitution yezvepfungwa yakaita sana kana Harare Hospital kana chipatara chiri pedyo nemi chese munoonana vana chiremba vezvepfungwa totangira ipapo pakuti mwana munhu ombostabilizewa kana aitwa stabilized takuchitanga kuona kuti nemapsychologist kuongorora kuti chiiko chiri kumboita kuti atore zvinodhaka kana zvawanikwa izvozvo wotanga kubatsirwa kuti achiregera kutora zvinodhaka kuti munhu aregedze zvinodhaka chirongwa chinotoda nguva yakareba ende chinobata kwakawanda nekwakasiyana saka tinofamba nazvo zvese izvozvo kusvikira munhu azosvika pakuti asimba kukwanisa kuzvitereka ane chaada zvinodhaka
chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri
chakaita kuti titange sangano iri dambudziko rakapinda mumba rakapinda mumusha itapinda pakuti isusi tine hanzvadzi yedu akanga achitora zvinodhaka ari kutora zvinodhaka takashupika takashaya kuti tomuendesa kupi ndo patakatanga kuona kuti tingaita sei kusvikira takwanisa isusi pachizvedu kuti tizvitire kuti wawanise munhu kwaanonobatsirwa
munhu angaone sei kuti hama mwana sisi bhuti vaakutora zvinodhaka
zvakasiyana siyana zvichienderana nezvaari kutora kana achitora zvakaita zvanana mutoriro izvozvi munoona kuti pfungwa dzake hadzinenge dzisisina kumira zvakanaka ane kutya kwakanyanya yatinoti paranoya ane zvakawanda zvinoitika paari kufungidzira vamwe anogona kutaura kuti ndiri kuroyiwa gokutaurirai zvemaprofita gokutaurirai zvekuti ndine mudzimu vagotanga kuputa bute vagotanga kudzova asi kazhinji pfungwa dzaakukanganisika
zvamira zvakadaro munoti vanhu vaite kana vaona vasangana nedambudziko iri
chekutanga batai vana chiremba endai pachipatara chiri pedyo nemi musagare nemwana ari kurwara nepfungwa nekuti munogona kukuvadzwa endai munoona vana chiremba vari pedyo nemi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita sanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tiine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nezimbabwe lawyers for human rights vatinashe chinofukutwa vari kumirira mabhuku mana ekwamutoko atarisana nekutorerwa minda mafuro pamwe nemisha neimwe kambani iri kuda kuchera matombo
ndiro zvechaizvo tiri kumirira vagari vekwamutoko nemabhuku anokwana kuita yeomana vane minda yavo nenzvimbo dzinoyera nekumafuro kwakapegwa nekambani irikuda kuita granite mining yakasvika ikoko ikapega 150 hectares. Kambani haina kunge yaita maconsultations kana kupiwa nzvimbo mvumo nevagari vemunharaunda kuti inge ichipedza kumafuro avo okunzvimbo dzavanorimira okunzvimbo dzinoyera zvisiri izvo zvinotarisirwa mumutemo weMines and Minerals Act uyo unotaura kuti kana munhu ari kuda kupedza panzvimbo inorimirwa nemunhu opamafuro ake anofano onge apiwa mvumo ne mume ye ne muridzi wemunda kutago kwanisa kutega nekuendera mberi nezvirongwa zvavo zvemaini.
Saka imi zvii zvamuri kunzi muite nevamuri kumirira?
Isusu tiri kunzi tiudze vekambani ava kuti vaende kwamutoko vanobvisa mapegi avakaisa. Takanzi tivape 2 days kuti vaite zvinhu izvozvo, then vobva vamira urongwa hwavo hwekuenderera mberi nemaactivities avo emaini. 2 days dzikasadarika tichazoita mapepa eku High Court ekuti vamiswe nekuti vapiwe order yekuti vanobvisa mapega avakaisa chiri kunze kwemutemo.
Zvinoziva kuti vanoita zvekuchera ava havangouye vachichera vasina kunge vapiwa mvumo nehurumende, uyewo vachigara pasi nemakanzuru enzvimbo dzavanenge vachichera matombo kana zvicherwa pamwe chete nemadzishe. Hazvisi zvinhu zvakaa zvaita here kuti vakanga vatopiwa mvumo vekambani kuti vange vachienderera mberi nebasa iri?
Kumapepa vakaratidza maclients edu kambani iyi yakapuwa mvumo yekuinvesta muno muZimbabwe kubva kubazi reZIDA, Zimbabwe Investment Development Agency, but mvumo yayo yayakapiwa investment permit inotaura kuti vanofanira kunge vachingoita gold and nickel mining munzvimbo yemazoe neGruwe. Zvinova izvo zvekare imwe yemamwe magrounds atakaraisa kuti license yavo inoti vanofanira kunge vachimaina gold nenickel kumazoe nekuGruwe kwamutoko vava kutsvakei. Zvekare takaona kuti kambani iyi haisati yava neenvironmental impact assessment certificate, anova mapepa anofanira kunge atanga awanikwa kuti kambani inenge ichiita zvemining izoenderera mberi. Saka naizvozvo mutemo weenvironmental management act hautobvumidze kuti vanhu vatange kuita mining kana kupega kana kuita inonzi prospecting vasati vane environmental impact assessment certificate. Saka naizvozvo mutsamba yatakavanyore taivaratidza zvekare kuti kupega kwavakaita nekuda kutanga mining kwavari kuita zviri kunze kwemutemo. Zvekare takaona kuti map yavainayo vekambani avo iri kuratidza mining location iri kutotaura zveimwewo village inonzi Madzema iriko kwamutoko ikokoko, but vakaenda 150 hectares dzavakanopega vakanopegawo zvekare kune imwe area isiriyo iri kuburitswa pamaini.
Zvinotenda havatinashe chinofukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Iye zvinotoenda kumitambo, vana veZimbabwe vakawanda vachitarisira mutambo uri pakati peManchester City neInter Milan weChampions League pafinari iriko manheru ano. Tinzwe zvina Mike Okariati.
Kwete, nekuti vanoona nhabvu yekuEngland zvakanyanya, asi nekuti vari kuona kuti Man City yakasimba zvakanyanyisa mushure mekubuditsa zvikwata zvine mbiri zvinoti Leipzig, Bayern Munich neReal Madrid makwikwi aya. Kune rimwe rutivi vanoti Inter Milan yanga isina kunyanyomerwa murwendo rwayo apo yakasangana nePorto, Benfica nevabatidzani vayo veAC Milan. Nyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland, Admire Mwemek, anoti veruzhinji munyika iyi vambokanganwa zvikwata zvavo zvakaita sana Arsenal, Liverpool neManchester United vachipa rutsigiro rwese kuMan City.
You know, nyika ina yenyika inoda bhora stereki. People are just talking about the match. Vanhu vambokanganwa kusapota mateams avo, you know, and this time around they are just supporting Man City because itim yekunoko. Mudhi yacho yakati simukei.
Admire anoti iye pachake ari kuona Man City ichikunda nemhaka yeshungu dzekuda kutora mukombe mumwe chete wasara kuti ipinde munhoroondo yenhabvu mushure mekutora mukombe weleague neweFA Cup mwaka uno.
Ndikuona kuti vakomana veMan City vanokwanisa kunge vachikunda.
Mo Zimbabwe veruzhinji vanonokerwawo nemutambo uyu mutsigiri weHighlanders vasimba imahachi vachiti Man City iri kutora mukombe uyu.
In favor of Man City.
Vanoita zvekubheja mutambo va tatenda Feremango. Vanoti, varikuisa mari yavo pa Main City, vacharisira kukohwa pakuru panopera mutambo uyu. Asi kune vamwe vakaita sava Innocent Matika, avo varikuramba kufamba nzira imwe chete nechaunga, vachiti Inter Milan ichachamisa veruzhinji.
Inter Milan inogona kuwina, rakotanga boys achete ino defend.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri, ndikusaimwe na Praxidus Jeremiah.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Nhlangula 2023 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalwelwa bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi laba kwenza recognize as ichawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umegameli.
Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babe siyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamila elobuchopho obujiyiliyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Ikhulu yakhe njengobisi Mr. Yusuf yananzelela namhlanje ukuthi abantu abaningi bakuyile ukuzobukela umdlalo ka Division 1 kodwa vele ibona ke umdlalo we Southern Division 1 8 yalapha uyachaza ngokungakhangelayo ukuthi eseli ubalutshwana ukuthola abantu behlusa amagoals kodwa lapha amagoals vele yakukwazi ukuthi guaranteed.
Sebedanela emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Rising on the spirit of unity, the UDF Federation has initiated a process of celebrating our rivals and icons and youths. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary efforts championed by our founding fathers.
Ukumeke sithi uhulumende uphumele isinqumo sokuthi uthule aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe lobanje wayele mbono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kugcizelelwe lilunga le-ZANU-PF Central Committee obesembuthweni lo umnumzana Chinga Dube. indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Paro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo esinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalwelwa bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi labakwenza ngaku-recognize ichawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umengameli Dr.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Thembisani Tungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha uSithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona uIdinja umuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona umngameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ngatsho njalo.
Imbali kaSithole yona injani nxa sikhangela umngameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakala kathesi?
Imbali kaSithole ngamafeature esithi ngama-nationalist. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 uSithole babekhona, kwaba lezapho uSithole babekhona. Wathi sokufonywa-ke iZanu uSithole nguye waba ngupresident wokuqala weZanu.
Umkhosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagugcela bamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. USithole waba ngumkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithiswa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi sinqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emnqangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owayengumongameli umunye umnumzana Robert Mugabe okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania laseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho isikhawe lesizwe okumangalisa abaningi. Ingcwethi ezicubeke zombuso zesithi kungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSipinge njengoba ukhetho lwalonyaka solusondele. Ngimele iSithole 7 ngiseFreedom Farm eChipinge ngimndondolozi Ndlovu.
Abakhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leli Melika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. KwaNastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yi-Concord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana le-nomination fee.
Omunye wethu wezopolitiki obengenile ekhothi lapha kade kucubungulisiswa kutsha wodaba lolu kukhangelwa ngabojaji ukuthi kambe kuqondile na. Kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuviki ezayo. Sithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokucina kuzahlushiswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe, ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
Umnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane loHlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli, babe siyakulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. abantu bekumele bathethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujikileyo.
Isikhulumi sebandla le Citizens Coalition for Change iCCC kobulawayo umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama nomination fees adulayo kangaka enzele ukuthi kube into egwenxa iCitizens Coalition for Change ngoba bayazi bona ukuthi iCitizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwePolitical Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakandidate ezindaweni lezigabeni ezijeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi iliphi ihhofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yi-ZEC zithatha lolo lungelo zililahlele esiloteni. I-ZEC ukuthethe ngemali isithe yona amahhofisi athengiswa nxa ufuna ukuba ngu-president iba ngonothileyo kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena ku khetho i-nomination fee okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika i-$20,000. Ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa i-$1,000 kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola emelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi i-ZEC ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hove esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala kubembuna.
Lamlela ndwandwe.
Zithithekile izakhamizi zedatata emachecheni eGwanda South lapho kubikwa ondofa be abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babiba bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwazi sebevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni wayisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa lokuhlasela ababalisi kuphela.
Into leyi iqalise ngisengomnyaka ophelileyo. Senzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Amatitsheni kukhanya engalali engobusuku bethi bahlukuliseka ngendaba enjengena le. Enzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu abantwana abangamankazana oGrade 7.
Umnumzana Progress Moyo esinye njalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngeMonday ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo kuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofa.
Unkosikazi Gayle Spanda ongumgcini sihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuya ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo bamdobha ngabo pasti 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya abele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libona isikolo akula bantwana. Ngene u-grade 6 namhla kule 2 abaningi vele ababuya abantwana sebehlezi. bathi bazaze babuye ngadlulisa ukulungiswa lokho.
Ukansela kaward 2 eKwanda North uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi nasebephapheme lapha ngemva kokubana sebethandaziwe mbe bafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkaza. Abanye bathi baphonga ukubona bekugidagida phambi kwabo. Umntwana ahla ethuka chayelova. Sibuhlungu kakhulu ngalokhu okwenzakala ekakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu babekhathi sebe-affectekile ngakhona okokwenzakala. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje grade 7 vele kabayikhona isikolo.
USobhuku eDatata, Mnumzana Dixon Dube, uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi ukuze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamele ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi ke kulo mzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncedise isikolo lapha nokuthi kubonakale ukuthi kwini okuthatha indawo. Emhemu lokuthi kungabe ungokabani njani hayi asikezwa lutho.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilibe, omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eKwanda North, abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezomfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ibingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDatata ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele-Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla olwe-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitshitshi zemikhumbi eziselwandle olwe-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathindambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Veshinini. Okwamanje wathi ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa noNkosazana Deborah Mukhaza, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa sesiyawoda sokusiba lobunzima ngoba ufunde ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyoda phela kathe sasechapha amabhoda sesiyakhona-ke kubobotswana kubo-South Africa sibantutshwane sesichapha abaningi bangikhona sesithenga okuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona ababobulawayo yikho lapho sesigijima khona ufike uyelayina khona usithi uyawoda. Uhlupho olukhona yikuthi i-rate yangikhona ngalelo langa uzathola nxa kadukude ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyiwoda nge-$20 uma esithi $18. At the end of the day nxa sufaka lawo kuyimakhapho kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi usuzawoda bene ususwele amakhastoma ngoba amakhastoma ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali engaka kanti namhlize kwezwe kuyini. abathola ama-profit abayibabasebenzayo bona labo abahamba besehoda ngamakhago sibili kubuye itraki maybe elamangakindaki tons, you know, amakhukhu oyile kumbene awayezicathulo amapatapata wona laba bebuye besingenise konke nge-cheaper price. But thina esisahoda esisahlumayo esiqalisa amabhizinisi ukuthi sihlume, so okunye sibulawe wamapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singalandeleli agcina yiwo asiyi-affectayo sibile ekusebenzeni kwethu. Akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo elenzayo konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu.
Manje liyenelisa ukunakekela imindeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo?
Asinawo ama-profit asenza ngathi sibe friendly, asinawo ama-profit asenza ngathi sithuthukise izimuli zethu, asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo. Kathe sinxa sikhanyela siyase sibambe ujuni abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba lama-target okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya, sengitshintshile lami isofa lami kumbe nesengitshintshile lami iwodrobhu, sengithenge ngathi ingcono. Kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngiyiviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomikhiso mele lisiya kuphi kempeli siyalifuqa sebe litroli yokuthi ewothini lathi sike sithinge sikholise or ukuze nokukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga kwezindawo lapho abazikholisisa khona. Asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinga ndawonye, asinanzuzo ngemali zethu lezo sizisebenzayo. Okungathi sisebenza vele singathi sizigqili, singabantu abanjengalabana abasebenza ino emajele besebenza kwengayivile thumo likayankoni. Yikho sikwenzayo kathi sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day. So ngawo uhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali, kube le mali sibeke esebenzayo thina siloyisa ukuthi nakuba le mali even i-currency eyi-one ombele ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu eZimbabwe ikimele asebeke bebona ukuthi bayenzani, ngoba sesibuyela kubo mazero amangalisayo nalani esake zabalekela ngo-2008 sake zabaleka kwathiwa sebeyikhansilile amazero kodwa imali yankonayo sebuyele yafika naphansi.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangange khonapha eWashington DC.
Lele umsakazo weStudio 7 yeVoice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseCastellaga Premier Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlangano seqondisa imidlalo yenguqu esibangeni se-Premier Soccer League yethule umbiko mhla ziyisikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula, isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube mhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekantulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla ye-National Sports Stadium, yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esikolweni iHarare. Iyintatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo eqhutshelwe enkundleni e-White City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision 1 labo bebonakali.
I-Premier League njengoba isimisiwe sekuyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1, kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 eyethula lapha uyachaza ngoba ungakhangelaya ku-PSL ubalutshwana ukuthola abantu behlisa ama-goals, kodwa lapha ama-goals vele yakukwazi ukuthi guaranteed ukuthi it's over 1 goal damage from both teams. So wathola ukuthi yaphila ngabo-2-1-3-2 ngoba kunje vele sikhuluma-ko sekuyi-3-0 khonapha udlala i-Challenge Division leqembu lemakhandeni. So I think abantu bebe ngabe bebedayela bathi beqhubeke nokubukela indlalo yethunjana.
Kumidlalo edlalelwe enkundleni White City namhla iqembu leBhoso 90 libe ngutshiki lobhanqa 1 ka 1 le Mountain Climbers, kuthi ele Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge 5 kanya. Ngaseluveve iqembu leSPC wange linqobele Adachi nge 1 kanya. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseEurope omncintiswano Union of European Football Associations UEFA Champions League kuzadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu leManchester City elaseNgilandi kanye lele Inter Milan elaseItaly. Umsekeli weqembu leHighlanders uGod Knows Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba eleCity kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibona ngani iManchester City izawina because mina vele my personal wish is ukuthi iMan City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sifuna okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even the Premier League and also the Champions League, it's a good style of play and the fact that they are already at an advantage, so to me I think they are going to get this.
Ukajiwola useke wayiphakamisa kabili inkezo yeChampions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu leBarcelona, kodwa wehlala esehluleka ukuphinda iphakamise esengumqeqetshi weCity langesikhathi engumqeqetshi weqembu leBayern Munich. Ifinali yeUEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni lase-Istanbul eliseTurkey. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo ehamba leqembu lakhe eleGhetto Sounds Masters. Bona-ke sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Breadwinner bebambisana loThemba Oyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eseSouth Africa. Nangu-ke exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Breadwinner, kutholakala kulezi number ezithi 071 97 45 703. Ngezinye futhi izinamba ongakuya futhi ngithole khona kizo 06 33 W9 461. Ikho lapho nitholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo layithola lapho esaxhumakala phana.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli, sicela isapoti bantu bakithi, asiso lutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isapoti yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili siyenzele okuhle emculweni. I am in it.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethemba liukholisile umculo kamabrizo olivalelisayo ngikhathi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.